manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera gunyana 12 2020 makateerera ku studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika hwava mazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224 zvichitevera kushaya kwevanhu vaviri nezuro.
Tiri kuti netsei ndechekuti hufaka zviri kuonekwa huchibudira pachena hausi kutorwa nemapurisa kuti vauendese mberi kubatsva vanhu vakaita mhosva iyi.
Gweta riri kumirira Tawanda Mcheiwa rinoti harisi kuwana rubatsiro kubva kuhurumende panyaya yekuti ndiani akahaya motokari yeImpala Car Rental yakashandiswa kupamba Mcheiwa.
Tikona kuti kune kakurwadzisana ari kuitwa munyika yedu yeZimbabwe.
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu roshushikana nemabatirwo ari kuitwa vasungwa vanofanirwa kunge vachipiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika hwava mazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224 zvichitevera kushaya kwevanhu vaviri nezuro. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti vanhu makumi maviri nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvinomwe nemazana mana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 7479. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zveshanu nemazana matanhatu nemakumi matanhatu kana kuti 5660 zvichitevera kupona kwevanhu makumi maviri nevashanu nezuro wakare. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni makumi maviri nemasere nezviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvisere kana kuti vadarika 28,698,000 uye vafa nechirwere ichi vadarika mazana mapfumbamwe nemakumi maviri ezviuru kana kuti vadarika 920,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvisere kana kuti vadarika 6,638,000. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe kana kuti vadarika 197,000. Gweta riri kumirira Tawanda Mcheiwa vaNgobani Stole vanoti havasi kuwana rubatsiro rwakakwana kubva kuhurumende pakuferefeta kuti ndiani akahaya motokari yekambani yeImpala Car Rental iyo inonzi yakashandiswa mukupamba Mcheiwa musi wa30 Chikunguru. Zvichiteera kupangwa kwaakaitwa, Mcheiwa akazowanikwa aine maronda ekutotywa kwaakaitwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori. VaStole vanoti vakasvitsa nyaya yekuferefetwa kwekambani yeImpala kudare repamusoro iro rakapa mutongo wekuti kambani iyi iburitse zvose zvainazvo pamotokari yakashandiswa mukupambwa kwaMcheiwa uyo anove muzukuru wemutori wenhau uye ari mumupepeti weZimlife Mududuzi Matutu. VaStole vanoti kunyange hazvo pava nemutongo uyu havasi kuwana rubatsiro kubva kuhurumende.
Nyaya yaMcheiwa inyaya iri kuenderera mberi. Tiri kuti netsei ndechekuti hufaka zvurikuonekwa huchibudira pachena hausi kutorwa nemapurisa kuti vauendese mberi kubatswe vanhu vakaita mhosva iyi. Nemakungidziro edu tinoona kuti kune vhidhiyo iri kumbobuda-buda, kune mazita anombobuda-buda, kune hufakazi huri kumbobuda-buda kuti mbalaka hai. Hufakazi hwacho mapurisa haasi kumboenderera mberi kuti aunyatsotora kuti abatsire panyaya iyi. Sezvo zvaita kudaro, tazoona zvakodzera kuti tiende kudaro. Tienda kunoita ex parte application yeAntony Peter order. Antony Peter order zvatinenge tichireva nezvekuti tingienda kunokumbira dare kuti rutipe masimba ekuenda kunotora information varidzi vacho vasingaizivi. Taita izvozvo, zviri kunoita ndezvekuti sherif kuHarare ari kudhonza makumbo kuti atibatsire.
Vasitole, vateereri vangadewo kunzwa kuti izvo imimi seegweta makasvitsa nyaya here kumapurisa kuti ndozvamboda kuti zviitwe izvi?
Kumapurisa takasvitsa kare kare from the date iye munhu achisungwa achitorwa. Saka mapurisa anoziziva, ende mapurisa semaonero edu haasi kuda kuti basira. Tichazama nepatinogona napo kuti tisvike patinobatsirwa chero tinoita sei.
Pamasvika nekuferefeta nyaya iyi imimi segweta, mava neumbowo here hwakasimba hunoita kuti munhu akapara mhosva anogona kusungwa?
Nyaya iri pachena iyi. Motikari taakuziva kuti iri kubva kuImpala kahai. Tinoziva kuti mota dzeImpala kahai dzine matreka. Munhu akatora mota iyeyo anofanira kuzikanwa. Saka izvezvi kuti wai tingotambura kuti ndiani ambotora mota kuImpala. Mota yabva kuHarare yauya kuBulawayo, yabva kuBulawayo yadzoserwa kuHarare, yakakavha 3000 kilometers. Shuwa kuti nanhasi toita kunge tiri kutopembera pembera. Zvinhu zviri pachena zviri kutinetsa. Umbo huripo. Zviri kushayikwa ndezvokuti kune vanhu vari kushayikwa kuti vauye kuzoita sei kutora umbo vasunge vanhu.
Mati imi makaenda kudare, dare rikapa mutongo, munganyatsotsanangura kuti izvo dare riri kuti kudii pamutongo rakapa?
Chikumbiro chatakaita isusu semagweta ndechekuti umbowu huri kuImpala kahai hupiwe rejista weHigh Court kuti aubate. Because vati kufungidzira ndechekuti Impala kahai iri involved. Saka zvationa ndechekuti umbowu hwacho neImpala kahai unzwe kuna rejista weHigh Court nesuwo tiubate. Because remember, in terms of our constitution, we can proceed by private prosecution. Saka tikarega kudaro ka nyaya yedu irikupa inyaya iri pachena.
Munoona here chikonzi chamuri kutaura ichi kuti ndo chinofanira kunge chichifambisa basa iri chine chido chekuti chiri kutevedza mutongo wakapuwa nedare redzimhosva?
Ma government institutions semakuonero edu ari kutireka makumbo kuti nyaya yedu ibudire pachena. Saka vanhu vakaita mhosva iyi vari kugwaridzirwa nehurumende.
Ndambotaurawo naAssistant Commissioner Paul Nyati vati izvo sekuziva kwavo hapana kuferefetwa kwavanoziva kuri kuitwa panyaya yeImpala.
Hai, haasi tombozviziva. Akabvunza mama mapurisa ake law and order kuBulawayo vachamudza zviri pachena. Uri kuona kuti nyaya iri kuitika ndeyekuti chii? Kune vanhu vatiri kudefenda kuri kunzi vakaonekwa vachinyora zvinhu patwitter, right? The very twitter ndiyo iri kubudisa evidence yevanhu vavasungu vakabata Tawanda. Kana assistant commissioner achiti hazi tombozvizivi, zvokutotibvundutsa.
Ava vanga vari vaNgqobani Sithole, gweta raTawanda muChehiwa, vachitaura vari parunhare vari muBulawayo. Studio 7 haina kukwanisa kubata kambani yeImpala kuti tinzwe divi rayo panyaya iyi. Asi kambani iyi yakaburitsa mashoko munguva pfupi yapfuura ichiti chashanda nemapurisa uye kuzivisa mapurisa kuti ndiani akahaya motikari yavo iyo yakazoshandiswa mukupambwa kwaMuchehiwa. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabata mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati, avo vati hapana zvavanoziva nezvenyaya yekuferefetwa kwekambani yeImpala Car Rental.
I'm not aware.
Assistant Commissioner Paul Nyati, vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sangana remagweta anorwira kodzero dzevanhu rinoti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya iri kupomerwa mutungamiri weZimbabwe National Students Union vatakudzwa ngadziore avo vakasungwa nemusi wechina vachiratidzira pamuzinda wekambani yeImpala Car Rental. Vangadziore vakamiswa mudare nezuro, asi mutongi wedare akati achanzwa chikumbiro chavo chekuti vabvisiswe mari yechibatiso nemusi wemuvhuro. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vanoti zviri kuitika pavasungwa vakawanda zvava zvekungoda kurwadzisana.
Takudzwa akapinda mudare ezuro muswe chishano akasungwa muswe chishina araratuma purisa ende nezuro nyaya yake akapinda mudare mikadzu ipapa mberi pamedzitiro nonzi mezirimateko mezirimateko wachazonzwanyaya yebeu yake pachikumbiro chake anga achitongwa achibva kumba nemusi wemande. Saka pari zvino mukomana mudiki wedu mutungamiri weZimbabwe National Students Association NASO ari muremand prison.
Ko sei vakati vada kuti nyaya izonzwikwa musi wemuvhuro, tichitarisa kuti mamwe mazuva kune nyaya dzinopinda mumatare uri musi wemugovera?
Tingatonzwa neya iwo magistrate Mateko kuti nematare endesa nyaya yatakuzwa kumusi wemuvhuro nokuti vanenge vakaudza gwete ravo takudzwa mutuma weepisaiiaoaaskuti wakabatikana. Aitofunga kuti nyaya yebel ezotara constitution for freedom yemunhu kana kuti rusunguko rwemunhu is a fundamental right yakakosha zvikuru, kodzero yakakosha zvikuru. Aitofunga kuti ichanzinzwiki nhasi chaiyo semugovera kana even musi wesvondo mangwana, nokuti matare emuZimbabwe haachatambizwi kuvhura anongovhura pese pese. Asi hatizi kuti nemhaka yei tonge akati nyaya izonzwike musi wemambe. Saka zvinhu zvinotibata bata zvikuru, zvinotirwadza zvikuru kuti mwana mudiki uyu anga achiita mabasa akanaka kutungamira mastudents ari kutoenda muprison nenyaya dzekumirira mumwe munhu panze kuti ora vasambonyikidzwa kodzero dzavo. Munoziva nyaya akasungirwa nyaya yekuti akaita demonstration wakarukunzwa wakaita wakaratidzira kutamba neImpala parenda inonzi nemota yakashandiswa pakubatwa kwakaitwa mukomana Tawanda Muchaiwa. Saka tonetseka zvikuru kupanishwa kwakadai.
Maitiro akadai akaitwa namajistrate uyu akanga achinzwa nyaya yavangadziore, imi semagweta anorwira kodzero dzevanhu muri kuibata sei?
Kurwadziwa mushure kune ndangoti dzezewari pane zvakawanda zvaiitika munyika yedu yeZimbabwe. Havasongori wangadziore chete vagara muchirongo zvokuita wikendi varimo. Kumana Godfrey Kurawo netanzela vekumasvingo unozviziva mese kuti takagara mazuva anopfuura ma40 days wanamukoma hoko wechingono mukoma jekobhungari vhume wanana Frank Chikore wanowana vajournalist na Takawira wakatombogarawo mazuva akati wandei muchitongo. Asi sezvo vamakaona zvakaitika kunamukoma Godfrey Kurawo nyaya yavo nemusi wechina musi wechishanu takutadza vana mhosva. Asi vagara 40 days mujeri. Tiri kuona kuti pane kakurwadzisana ari kuitwa munyika yedu yeZimbabwe.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vachitaura vari parunhare vari muHarare. Varimi vakawanda vari mudunhu reBuera North vanoti vachatadza kurima zvakanaka panosvika mwaka wekurima sezvo mombe dzavo dzakawanda dzakafane zvirwere zvirikuraya mombe munyika. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Mumwe murimi wemunzvimbo iyi, amai Sandra Mazvita, vanoti vakaraskirwa nemombe 12. Amai Mazvita vanoti mombe idzi dzaingobuda masiriri pamwe nemadziwa dzisati dzafa.
Yaingoti makuseni waiona dzichibuda masiriri nemadziwa. Ini pachezvangu ndaive ne 12 asi dangarose rakaparara. Zvatipanhamo hombe madhimeni acho munharaunda mashoma zvekuti takapindana nedambudziko hombe nekuti hapana kwataiwana ruzivo rwedziiriro yechirwere chacho.
Mumwe murimi wemunzvimbo iyi, amai Susan Panganai, vanoti kufa kwakaita zvipfuwo zvavo kwakasiya vari pamhene.
Raya pedyo ndakunaya but hapana kana pekutangira. Vanhu vazhinji tave kushushikana, mombe dzakapera kufa. Izvezvi tiri kuitiswa iyo program yepfumvudza but nekuti hapana paungarime chikafu chinogutsa uchiita zvekutimba nekapadza. Dai hurumende yati hwawo chichemo chedu.
Asi nyanzvi munyaya dzekurima, Muzvare Hazel Setaunyane, vanoti chirwere chiri kuraya mombe ichi chinokonzerwa nezvishambwe uye mombe dzinenge dzichida kudhibhiswa nguva nenguva.
Chishokwanisa chiri chihere chinokonzerwa nekusadhibhisa mombe chichireva kuti zvona kana mombe dzisingadhibhisi dzobva dzarumwa nezvishambwe dzobva dzapiwa utachiona wechirwere ichocho. Hurudziro iripo ndekuti varimi ndavadhibhise mombe dzavo.
Resetaunyane vanotiwo nzira yekurima yepfumvudza inzira yakanaka chose uye varimi ava vanogona kutiwana gohwo rakapfuura ravaiwana vachirima nemombe vachiti nzira iyi ine kwakawanda kwayakaedzwa ikaonekwa kuti inoshanda.
Chirongwa chepfumvudza chinobetsera kuti varimi vakwanise kuwana gohwo rinovabetsera kuti vakwanise kupa mhuri yavo kudya kwakakwana kunokwanisa kusvika gore rese.
Kunyange hazvo uwandu hwemombe dzakafa mudunhu reManicaland usiri kunyatsozivikanwa, nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti Zimbabwe yakaraskirwa gore rapera nemombe dzinodarika 400 ezviuru nepamusana pezvirwere pamwe chete nekushayika kwemvura mumatunhu akawanda munyika. Mumiririri weBuera North mudare reparamende uye vari nhengo yeZANPF vaWilliam Mutomba vakabvuma kuti mombe zhinji dzakafa mudunhu ravo asi vakati havataure neStudio 7. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naSachigaro veGenda Commission. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kubata mugungano ravo iri.
Ini zita rangu ndinonzi Komishina Margaret Mukana naSangarwe, ndini chairperson yeZimbabwe Gender Commission.
Mungatitsananguriro kuti mabasa api amuri kubata panguva ino yeCovid-19 kukomishen uku?
Mabasa atiri kutarisana nawo kukomishen nguva ino yeCovid akati wandei. Anosanganisira nyaya yegender based violence inenge iri kutiwedherei. Anosanganisirazve nyaya yemachild marriages. Anosanganisirazve kuti tinenge tichida kuramba tichipfuurira mberi tichiedza kuti madzimai awanewo voice, apindewo muzvigaro zvinoenderana nekutarisana nezvecovid ishi, kuti awanewo voice ravo remadzimai. Nekuti kazhinji tinoona kuti varume ndo vanenge vari pamberi. Saka nyaya yemadzimai nematambudziko emadzimai mamwe acho anozokanganiswa like nyaya yemaaccess to reproductive health nezvimwe zvakasiyana siyana. Saka ndo zvinhu zvakawanda vanoenda zvatiri kutarisana nazvo nenguva yecovid ineyi.
Tinoona mune zvakare zvirongwa zvamanga muri kuti muri kuedza kuyananisa mikana yevanakomana nevanasikana panguva ino yecovid-19 zvakamira sei izvozvi?
Isusu tiri kuti isusu kazhinji takatarisana vanhu vazhinji vakatarisana nenyaya yewanasikana kana nematambudziko avanosangana nawo, asi tiri kuti isu segender commission hatisi kugender isiri wanasikana chete, inosanganisira wanavakomana. Saka tiri kuti tikataura nyaya yematambudziko anosangana nevanasikana tisi wanakomana vasingaitwe involved nehurukuro dzakadai, tinokuudza kuti hapana kwatinofamba tichienda. Saka tiri kuti tinoda kuti vanakomana nevanasikana pamwe chete vange vachitarisana nenyaya iyi yekuenzaniswa kwemikana, nokuti kangotarisana nesaidhi rimwe chete tinoona kuti hapana zvatiri kuita. Saka tinofanira kuti vanakomana vanzwisisewo kuti nyaya yekuenzaniswa kwemikana yakamira sei, uye tichivabata vachiri vadiki, nokuti kazhinji kana munhu achizenge akura ayarutswa nenzira yekuudzwa kuti iwewe uri mwana mukomana unofanira une kodzero dzakadai, musikana achinziwa hauna kodzero dzakadai, kuzoti kana wakura zvinonetsa kuti wazotange kunzwisisa. Saka tiri kuti wanasikana nevanakomana wese ngativabatanidzei pamwe chete tichitaura nyaya idzi dzekuenzaniswa kwemikana.
Zvirongwa izvi zviri kutambirwa sei nyanya nevabereki?
Zvirongwa izvi zviri kutambirika, asi munongozivawo kuti kana zvinhu zvazvine mamiriro azvakaita zvinotitorei nguva kuti vanhu vese vazvinzwisise. Asi tinotenda kuti tikaramba tingozvidzokorora tichiramba tichitaura nevabereki tinozosvika pekuti vanozonzwisisa.
Pane vamakatosangana navo here muchiedza kuparura zvirongwa izvozvi?
Hongu, pane vatakasangana navo, kungoti nguva ino yecovid kufamba kwacho kunenge kunoti netsei, asi tiri kuedza kazhinji kana tanzwa kuti pane dambudziko riripo ndopatiri kuedza kuti tiende tinoongorora kuti dambudziko iri rakamira sei, so that titaurire wakuru kuti wagadzirise panenge pakaiva. Asi nenyaya yecovid zvinotinetsei kuti tifambe kwakawanda tichiparidzira mashoko akadai, asi before covid nekunga kana covid yapera tine maprograms akawanda atinoita, atinoenda kumaruwa, atinoenda kumadifferent communities tinotaura nawo, nekumazvikoro tinotaura nawo kuti nyaya yekuenzaniswa kwemikana yevanhu vanzwisise.
Vamwe vangada kuziva kuti iro bazi kana kuti gungano renyu regender commission iri basa raro nderei?
Basa regender commission sezita raro nderekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume, vanhukadzi, vakomana nevasikana. Sezvo tinoziva kuti kazhinji madzimai nenyaya yekuti magariro edu, tsika nemagariro edu anoita kuti madzimai ange asingawaniswe mikana yakaenzana nevarume mune zvinhu zvakawanda, mungave mumabasa, mungave mumazvikoro, mungave mupi. Tinoona kuti madzimai anenge akati dzvanyirirwe ivhe mune zvimwe zvematongerwo enyika, tinoona kuti madzimai vanga vari pasi pasi vasina mukana wokuti mazwi avo anzwikwewo. Saka isusu bazi redu rakaiswa kuti tione kutiongorore kuenzaniswa kwemikana kuti nokuti constitution yedu itsva inotaura kuti madzimai nevanhurume vanofanira kupuwa mikana yakaenzana 50-50. Saka isusu bazi redu rinofanira kuti tione kuti zvese zvasina kumira zvakanaka, angave matsika nemagariro, ingave mitemo, chingave chii, kana kukudzwa kunoita vana kunoita kuti mikana irambe kuenzaniswa, tizvigadzirise.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yatakaita svondo rapera naDr. William Guri, vanove nyanzvi munyaya dzeutano hwepfungwa nekugarisana. Apo taikurukura pamusoro pemaonero avo pamatano anonyanyotorwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanenge vashaya kana kushayikirwa nehama, vatinonzwa kuti vakawanda vavo vanosarudza kunoradzikwa kumusha kuZimbabwe. Svondo rino tiri kuenderera mberi ndichivabvunza kuti sei vana veZimbabwe vachida kuenda kumusha zvinove zvinogona kudhura asi paine nzira dzakachipa dzakaita sekupiswa muchirungu cremation. Regai tinzwe Dr. Guri vachitsanangura.
Nzira yakafanana nenzira yamataura vakandemire kuti munhu anogona kupiswa ari kunyika iri kure kure iko nyika mukanza kumhiri kwatambotaura uko. Madota ake kuendeswa kumusha, vari kumusha vozonoungana pamadota iwayo voita zvirango zvese zvakafanira kudzamara vaviga munhu wavo ari madota akadaro. Inzira iri nyore uyezve inoreruka pakubhadhara, haidyi mari yakawanda, inorerutsira vanhu. Asi inzira isati yagamuchirika pavanhu vedu nokuti pachitendero chedu chechishona kana paunhu wedu uchishona zvokuti munhu anopiswa madota akagotakurwa takanga tisingazvizivi. Uyewo pachikristu chatakagamuchira zano rokuti munhu anopiswa zvakare izano ranga risingagamuchiriki pazvitendero zvechikristu zvatakagamuchira. Saka chinhu chitsva chinotoda kuti vanhu tionesane. Dambudziko randambotaura pekutanga nderekuti zviri maererano nerufu zvinonetsa kuti tionesane. Ndikada kuti ndigare nehama dzangu ndichiti ngatikurukire kuti mumhuri medu tinoona sei nyaya yekuti munhu anopiswa. Ndati ndinganzi murwei, handigoni kutotanga nhaurirano iyoyo nehama dzangu. Asi ndo chinhu chakakosha chandinofunga kuti takafanirwa kuti tizoite chokuti tigarisane tichitaurirana kuti kana takabvumirana semhuri kana tichinzwisisana semhuri munhu anogona kupiswa ari kunyika iri kure madota ako yakumusha zofamba zvakanaka. Chinozonetsa manje ndechekuti zano iroro tinoda kuzotanga kuritaura tapanyanga. Tapa nguva yakaoma, vanhu vari kuchema, vanhu vari kurwadziva, vanhu vari kudzimbikana. Saka kuzonyatsonzwisisana chaiko chaiko nokupanana mazano hakuzobudi nekuti tinorisira kuti ritaurwe apo zvinhu zvinenge zvanyangara.
Ishoko ripi ramungasiyira vateereri vangadai vakateerera pane ino nguva Dr. Guri pamusoro penyaya yatiri kukurukura iyi?
Shoko randingasiyire vateereri nderiri vakandimire. Pane chimbo chaiimbwa muhondo chinoti: Simiti usaone vana vedu kugara musango vanogarira nyika yavo, kurara mumba vanotokudawo, kusevenza vanotokudawo. Ndachimba ndakanangana nemashoko amatanga kutaura ekuti vanhu vekuZimbabwe vanofarira kugarira kunze kwenyika. Ndofunga vana veZimbabwe kugara munyika mavo vanotokudawo, asi inhamo inotimanikidza kuti tigare kunze kwenyika. Chechipiri ndoda kutaura nechimbo futi ndichioneka vateereri. Pane rwiyo rwaimbwa nemagandanga rwekunzi: Magorila toraiwa matende nadzo, kumaruva tondo dziviga kumusha, tondo firipi isu Mozambika tidi, tondo firipi tondo vigwa kumusha. Saka shungu yedu sevana veZimbabwe ndeyekuigwa kumusha. Ingadai iri nhamo, ingadai kuri kushayako mari, asi munhu wese anenge aine shungu yekuti dai ndanovigwawo kumusha. Ndoo mashoko anoda kusiyira vateereri ndichiti ngatikurukuriranei mumhuri medu pamberi perufu kuti tigare takagadzirira kuti kana tafa tikwanise kuvigwa nenzira inobatsira hama dzedu uye inobatsirawo mweya wedu. Tatenda angu. Toonana zvakare mune chimwe chirongwa. Tisatye kugara pasi nemhuri dzedu tichikurukurirana maererano nezvatinotarisira mushure mekufa. Ndatenda.
Manga makateerera kuna Dr. William Guri, vano venyanzvi yeutano hwepfungwa, vachitaura vari kuBritain muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7. Ndichiti murayiro zvakanaka vateereri. Tosangana zvakare muzvirongwa zveStudio 7 zvinotevera.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika hwava 224 kana kuti 224, zvichitevera kushaya kwevanhu vaviri nezuro. Gweta riri kumirira Tawanda Muchehwa rinoti harisi kuwana rubatsiro kubva kuhurumende panyaya yekuti ndiani akaya motokari yakashandiswa pakupambwa kwaMuchehwa. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu roshushikana nemabatirwo ari kuitwa vasungwa vanofanirwa kunge vachipiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel Choto, ndiri mu Washington DC. Ndichitimurare zvakanaka vateereri.